Vamatema danda vaudza vatori venhaumo Harare nhasi kuti zvese zviri kuitika zvave nenguva zvichirongwa uye zvakatanga mushure mekunge MDC Alliance yakundikana musarudzo dza2018. Vati MDC yave kushanda neshamwari dzayo dziri muno nekunze kwenyika ichisvibisa hurumende nebato rezanupf ichishandisa vanhu vakaita semutungamiri webato rinopikisa kusouth africa reeconomic freedom fighters vajulius malema pamwe nevaimbo vemutungamiri webotswana vaian kama.
Chinhu chabva kure chichirongeka mukatarisa kubva kutanga kwegore rino pane nyaya dzevanhu vari kuti tapambwa taita sei idzo dziri nhema. Vanhu vane strategy kana kuti urongwa hwekuti vasvike pavanoti muzimbabwe hamuchagarike, muzimbabwe hamusi kufambika zvakanaka. Chikonzero chinouyira izvi ndechekuti tine pati yatakakwikwidzana nayo, takwikwidzana nayo ikaruza, ikaenda kukoti ikaruza, asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadyiwa. Saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko.
Vamatema danda vatiwo MDC iri kushandawo nenyika dzakaita seBritain neAmerica idzo ZANUPF yakakunda muhondo yerusununguko. Vati zvakakosha kuti nyika dzemusadic nemuafrica dzizive kuti kunyange nhasi iri Zimbabwe, mangwana iBotswana kana South Africa icharwiswa nenyika idzi. Vatiwo muZimbabwe hamuna mhirizhonga vachiti vanoshamiswa kuti vari kunze vakaita savamalema navakama vanoda kutaura nezveZimbabwe asi vasina zvavanoziva.
Vanhu vezimbabwe izvozvi vari kutoshamisika kuti kuri kunzi kwakarohwa vanhu kwakaitwa kupi, because isi tinogara muzimbabwe hatina kuzviona. Zvinoonekwa nakama ari kuBotswana uko asina mukadzi, ndiye akuona kuti vanhu vari kurohwa. Apa akamira nemusikana achitotadza zvake kunyenga achi ndiwo akuti kwanzi vanhu vekuzimbabwe vari kurohwa kupi? Nani? Iwe uri zvako mubako.
Vatiwo vaimbo venhengo dzezanupf vakaita savajonathan moyo navasevia kasukuere ndivo vari kutaura manyepo pamusoro pezimbabwe vachiti vakashungurudzwa, asi ivo vari matsotsi anofanira kudzoka kumusha kuti azotongwa nemhosva dzaakapara. Asi mumwe vatevedzeri wemutungamiriri webato remdc alliance vatendai biti vaudza studio 7 kuti vamatema danda pachavo vanoziva kuti hurumende nebato ravo zviri kutyora kodzero dzevanhu uye zvavari kutaura manyepo.
Matema danda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita makeup kupenga iyo election yaanotaura, anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018. Anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemusingaperi military coup yakaitika muna November of 2017. So kutaura kwevanhu vapererwa ende kuzoda kushora vanhu vanoda change kufuti zvese ndezvemari, isu MDC tinoiwana mari kupi? Kana sendi hatina, totenga manje isusu munhu akaita saJulius Malema, munhu akaita saEFF. Tionge tine mari ka, kana tine mari yekutenga tiana Julius Nyerere, ana Julius Malema, zvoreva totove nemari yekutenga munhu wese muZimbabwe tiri muofisi. So kutaura kwedofu, kutaura kwechigananda, kutaura kwechirogu chifascist Victor Matemadanda.
Vabiti vati zvisinei nezviri kutaurwa navamatemadanda, bato ravo rinofara kuti nyika dzemusadic dzave kusvinura maziso adzo panyaya yeZimbabwe. Vabiti vati vanogamuchira danho rakatorwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa rekudoma nhumwa mbiri dzichauya kuZimbabwe kuzogadzirisa zviri kunetsa. Vabiti vati rwendo runo havasi kuzobatwa kumeso sezvakaitika nguva yavatavo mbeki avo vakayananisa mapato ezvematongerwo enyika pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
So ndo zvatakatarisira kuti tione kuti prosesi yava kuvambwa iyi iri transparent ende ichabatsira vana vezimbabwe, because vana vezimbabwe havasi kuda another government of national unit. Vana vezimbabwe vada mareforms akasimba, vozoona kuti mareform aya anoimplimentwa sei kuti zoonekwa kuti sarudzo toziita rini, so that hapazoita gakava zvakare. Zvezvi kuti munopinzana mukahurumende motengerana tumotikari moendesana kumatripi isu hatisi kuda kuzviona.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti ruzha rwave kuitika munyika pamwe nekunze pamusoro pemabasa ehurumende yezimbabwe nebato rezanupf runoratidza kuti hurumende yapesana nezvido zveveruzhinji.
Masvikiro avari kuda kuita kana kuti matura avari kuda kuita kuti zimbabwe inge ichifambira mberi haachafambirani zvirikudiwa nevanhu kuti zimbabwe inge ichifambira mberi.
Kunyange hazvo hurumende yezanupf ichiti hapana chakaipa chiri kuitika munyika, vana vezimbabwe nyika dzepasi rese Pamwene masangano akasiyana siyana kusanganisira SADC ne United Nations havasi kufara nemabatirwo arikuitwa vanhu nehurumende yeZimbabwe. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakanyurawo vachikurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ichengetedze kodzero dzevanhu. Vakakurudzirawo kuti mapato ese zvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira atange nhaurirano murunyararo senzira yekupedza matambudziko ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.